Maonero angu ndekuti kusangana kwaita vaBiden navaPutin zvangoenderana nezvitanga tichitarisirana. Hapana kuva nekutukana, asi mumwe abuda achiti ndiye anzwika pane zvaanoda. VaBiden vari kuti ivo vasimbisa kuna vaPutin kuti America ichange yakazvimiririra panhau dzecyber security. Vakatiwo vavaudza zvekare kuti America haisi kutarisa kurwisana nevamwe, asi kuti America chakaikoshera kuvakazveikonomi yeAmerica kubatsira vanhu vakaafektwa necovid-19 nepamwe chete nekubatsira zvemahuman rights.
VaBiden vati pane zvabataura here pamusoro pevanhu vakaita saAlexei Navalny nevamwe vanopikisa vaPutin muRussia?
Vati vaBiden vati ivo vataura navaPutin nenhau yekudzvinyirirwa kunoita vanosapota maopposition politics muRussia.
VaPutin vanogara vachitauravo pamusoro pezvakaitika paparamende yeAmerica musi waJanuary 6 gore rino. Nyaya iyi yakataurwa here kuna vaBiden?
VaPutinwo vati America ichiri kumashure panhau dzepolitics, vachiti ivo zvakaitika January 6 hazvife zvakaitika kuRussia. Vachiti ivo kuRussia vafe vakaona maorganization akaita seBlack Lives Matter nekuti vanotonga zvine zvakasimberera.
Musangano uyu munomuona sei muchienzanisa neimwe misangano pakati pevatungamiri venyika mbiri idzi?
Onera angu ndeyekuti musangano wavaPutin navaBiden wanga une more organization. Ndinoona kunge vataura nyaya dzakadzika dzakakosha kupfuura zvaitika pakati pavaTrump navaPutin.
Sokuona kwenyu, Professor Dendere, munoona sekuti musangano uyu uchachinja mashandiro anoitwa nevaviri ava here panguva dzavanenge vari vatungamiri venyika dzavo?
Kuti zvichanyanyisa kuchinja ukama pakati pavo vari vaviri here? Handionesi kudaro.